Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitete nyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri zvita 21 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe iri kuita ongororo yekutsvaga nomba yekudzivirira COVID-19 inoenderana nevanhu vemunyika.
The wanton violation of our party constitution and the laid out procedures will not be accepted by the party.
Mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa voyambira nhengo dzebato ravo kuti dzitevedzere mitemo yebato pakuita sarudzo dzematunhu.
Pari kuitwa mahumbwe matakanana neministri vari kungokanda tsamba dzekusaspenda vasina kana kutonga kwavari kuita. Chinangwa chavo ndechekuda kumora kusveta Harare City Council kusvika yaparara. Vanhu vakarambwa nevanhu veHarare.
Meya weguta reHarare vakambomiswa basa nehurumende vaJacob Mafume voshushikana nezviri kuitwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe iri kuita ongororo yekutsvaga nomba yekudzivirira COVID-19 inoenderana nevanhu vemunyika pamwe nevemuAfrica. Ongororo iyi iri kutungamirirwa nerimwe boka remuZimbabwe reCharles River Medical Group kana kuti CRMG richishanda nemamwe mapazi ehurumende. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mukuru weCRMG Dr. Tariro Makadzange vati nhomba yavari kuongorora pasi pechirongwa chavo cheZimcovax yakagadzirwa neSerum Institute yekuIndia. Dr. Makadzange vati akandike kutanga ongororo yakadai ichiitwa munyika. Vati kunyange hazvo nhomba dziri kushandiswa pari zvino dziri kushanda, ongoro yavo ine chinangwa chekuya nenhomba yakasimba kudarika dziripo. Dr. Makadzange vati nhomba yavari kuongorora yakagadzirwa pachishandiswa nhomba yehepatitis B iyo inobayewa vanhu vari vadiki.
Saka zvavakaita ndezvekugadzirisa hepatitis B vaccine vakaatacha nzvimbo yeCOVID-19 yatinoti the spike protein receptor binding domain. Ndiyo nzvimbo yeCOVID inoitisa kuti COVID ipinde mumwiri. Saka tikaita vaccine inotargeta the spike protein, tinogona kugadzirisa maantibodies anopreventa virus from kupinda mumwiri igoitisa disease.
Mumwe ari kushanda naDr. Makadzange pachirongwa ichi, Dr. Admire Hupeni vati apo nhomba dziri kushandiswa pari zvino dzakanangana nemhando imwe chete COVID-19, nhomba yavari kuongorora ichange yakanangana nemhando mbiri uye inogona kusimbaradzwa mukati menguva diki kuti irwisane nedzimwe mhando dzakaita seOmicron.
Nhomba zvakare iri kuuya ichitidzivirira kubva kuma mhando mbiri dzeutachiona unokonzeresa COVID-19. Pane mhando yatinoti yeWuhan nzvimbo yeChina. Pane imwe mhando zvakare yatinoti the beta variant yakasumuka kunzvimbo yeSouth Africa. Saka izvozvo futi zvinenge zvichipa kuti isiyane nenhomba dzatiri kugashira iko zvino dzakangonangana nemhando imwe chete yeWuhan variant yakasumuka kunzvimbo yeChina.
Dr. Hupeni vati ongoro yavo ichiri pachinhambo chekutanga uye ichaenderera mberi chete kana zvichinge zvaonekwa kuti haikuvadzi vanhu.
Phase 2 takanyanya kutarisa inoshanda here kuti dzivirira kudenda recovid 19 one tinenge taona isusu kuti yakanaka inogamuchirika nemiri yedu takuda mufezi yechipiri takuenda mufezi yechitatu yatinoti phase 3 phase yechitatu kazhinji kacho ndo yatinotora nhomba yedu toitarisa isusu kuvanhu vakawanda vanokwanisa kusvika kuchuru then ikatikaona kuti for sure nhomba yedu inoshanda zvakanaka tikakutsikana kuti inoshanda inodzivirira denda recovid 19 inogamuchirika zvakanaka nemiri yedu ndipo painobva yazopinda manje mukuti yatanga kutengesewa
vati vari kushanda nemasangano akaita semedical research council of zimbabwe medicines control authority of zimbabwe neresearch council of zimbabwe uye masangano ese ari matatu akagutsikana netsvakiridzo yavo dr makadza ngevati kana tsvakiridzo yavo ikaratidza kuti inokwanisa kudzivirira vanhu kubva kucovid 19 ichange iine mutengo wepasi kudarika nhomba dzese dziri kushandiswa pari zvino dr shupen vatiwo kunze kwekuva nemutengo uri pasi nhomba yavari kuongorora iyi ine zvimwe zvakawanda zvayakanakira zvakaita sekuti haidi mafiriji anotonhora zvakanyanya
iyi nhomba yatiri kuuya nayo chekutanga muchirungu tingaiti iri cost effective kureva kuti kugadzirwa kwayo mutengo wayo wakaderera zvichireva kuti kuti even nyika dzinokwanisa kuwana mushonga iyoyo kana nhomba iyoyo nemari yakaderera chechipiri ndechekuti nhomba dzedu dzatinadzo zhinji dzacho dzinoda kufamba dziri panzvimbo inotonhorera kuti dzisashata asi iyi nhomba ine mukana wekuti inokwanisa kufamba pane yatingati room temperature pasina zvakawanda wanda zvinodiwa zvokuti ifambe ichitonhorera
vanotiwo chinofadza ndechekuti pane imwe ongororo yakaita sevari kuita iri kuitwa kuAustralia uye iri kufamba zvakanaka chose hatina kukwanisa kunzwa kubva kumedicines control authority of zimbabwe sezvo mukuru weboka iri varichard rukwata vati vashandi vanoona nezvenyaya idzi muboka ravo vange vasiri pabasa nhasi hatinawo kukwanisa kubata mukuru anoona nezvecovid 19 munyika dr agnes mahomba sezvo vanzi vange vari mumusangano pane nhomba sere dzakabvumiswa kushandiswa neworld health organization dzave kushandiswa pasi rese uye zimbabwe inonyanyoshandisa sinopharm nesinovac dzekuchina dzimwewo nhomba dzinoshandiswa muzimbabwe dzinosanganisira covaxin yekuindia sputnik yekurussia pamwe nejohnson and johnson yekuamerica zvichakadai bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevasere vakafa nechirwere checovid-19 uye vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi masere nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi matanhatu nemakumi mana nevatanhatu 4,060,046 vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi manomwe nezvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere 3,074,698 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Bato reZANU-PF raita musangano waro wePolitburo uyo wazeya dambudziko rechirwere cheCovid-19 pamwe nemakakatanwa ari mubato iri pamberi pesarudzo dzematunhu dzichaitwa svondo rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano wePolitburo yebato ravo, mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa vakurudzira kuti vanhu vabayiwe vachiti nyika ine nhomba inokwana vese vari kuda kubayiwa.
We also have in stock enough vaccines which allows vaccinated people to receive a third booster vaccine jab should they so wish.
Tine nhomba yakawanda zvekuti chero vanoda kubayiwa nhomba yechitatu vanokwana kana vachida.
Nezuro chaiko, Zimbabwe yakapiwa dzimwe nhomba miriyoni neChina zvichitevera chitsidzo chakaitwa nenyika iyi chekubatsira nyika dzemuAfrica nebhiriyoni renhomba dzekudzivirira COVID-19. Vamunangagwa vaudzawo nhengo dzebato ravo kuti hapana munhu achabvumiswa kutyora bumbero remutemo yebato iri. Vamunangagwa vati vashandi vebato vachaitira sarudzo vanofanira kutevedza bumbiro remutemo yebato mubato pasarudzo idzi uye havafaniri kutarisa kuti munhu ane chigaro chipi mubato.
The wanton violation of our party constitution and the laid out procedures will not be accepted by the party.
Nyaya yekuchikora kwebumbiro nekusatevedzera kwemutemo haisi kuzobvumwa nemusangano.
Vatiwo vanenge vakundwa musarudzo idzi vanofanira kuramba vachishandira bato. Vamunanga kwavatiwo sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna 2022 na 2023, nengo dzema district coordinating committee dzinofanira kutsvaga rutsigiro nekuona kuti vanhu vanyoresa kuvhota, uye nengo dzecentral committee, politbro nemawo veterans ndivo vanofanira kupagwara. Vamunanga kwavatiwo apo nyika iri kupemberera zuva reUnity Day, zvakakosha kuti vanhu vazive kukosha kwerunyararo, rudo pamwe nekubatana munyika.
This is the legacy bequeathed to us by our country's founding fathers, together with many heroes and heroines who have gone before us.
Ndiyo nhaka yatakasirwa nemadzibaba edu ekutanga nyika ino nevakarwa hondo yerusununguko.
Vayambirawo vanhu kuti vasafarisa panguva ino yezororo, vachiti vanhu vanofanira kuzvibata nekubayiwa nhomba pamwe nekuzvidzivirira kubva kuCovid-19, vachiti mapurisa achasunga vose vanotyora mitemo panguva yezororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Kota rezvematunhu vaJulai Moyo vamisa basa zvakare sakanzura weward 17 meya weguta reHarare vaJacob Mafume veMDC Alliance, avo vachangobva mukudzoka kubasa mushure mekunge vambomiswa zvakare basa negurukota iri. Asi vaMafume vari kutsika madziro vachiti vacharamba vachienda kubasa. Mutsamba kuna vaMafume, vaMoyo vati zviri pachena kuti vari kutyora zvakatarwa nedare kuti vasataure nezvapupu panyaya vari kupomerwa yekuita zveuori. VaMoyo vati pavanenge vakamiswa basa, vaMafume havafaniri kutambiriswa mari nekanzuru. Muguze ya nyaya iyi tabata vaMafume.
Parikuitwa mahumbwe matakanana neministri vari kungo kanda tsamba dzekususpenda vasina kana kutonga kwavari kuita. Chinangwa chavo ndechekuda kumora kusveta Harare City Council kusvika yaparara. Vanhu vakarambwa nevanhu veHarare, vanhu varikuda kuwana makontrakts ekugadzira marodzi ezvemvura nezvakawanda wanda zviwanikwa zvirimo. Havadi kuona tiripo isu vane meso anoona, vanoda zvivo vanhu zvavo zvinenge zvakavhara meso zvisingaoni kuti chii chiri kuitika.
Saka pane matano amuri kutora here vaMafume?
Isusu tichainda kumadzitare edzimhosva, uyezve ticharamba tichingodzokera kubasa nokuti vanhu veHarare vakandishara kuti ndiite basa rangu. Saka ini handidzoseri sure nedusurwa rinenge richingondikanganisa mukushanda kwangu. Ndoo chinangwa chavo chokupiringisha, chokumeka shuwa kuti vanhu vanotambura. Pandakadzokera apa, munhu wavakaisa anga achingotenderera nyika yese haana kana mbogara 2 days muHarare muofisi kubva zvandakabva.
Ko vanenge vachienda kupi?
Vanenge vachingotenderera nemaminista, vakaenda Chiredzi, vakaenda kupi, vachingotenderera vachidya rifa remuHarare. Saka isusu tichaenda kumadzitare edzimhosva tonorwisa nyaya iyi, uyezve ticharamba tichidzokera kubasa.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Vanofanobata chigaro chameya kana vaMafume vasipo vaSebastian Mutizwa veMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaudza Studio 7 kuti pari zvino hapana chekutaura nezvenyaya iyi, vakati mibvunzo yose inofanira kuendeswa kuna vaMoyo. Yashuka nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weConfederation of African Football vaPatrice Motsepe vanoti mitambo yeAfcon iri kuenderera mberi mwedzi unouya sekutarwa kwazvakaitwa, asi vashandi vari kugadzira nhandare ichavhurwa pamwe nekuvhara mitambo iyi. Vanoti havaone vachipedza kugadzira nhandare iyi mitambo isati yatanga. Mitambo iyi iri kutanga musi wa 9 ndira 2022 muYaounde kuCameroon. Vamotsepe vakashanyira nhandare iyi nezuro vakati vane chivimbo chekuti vashandi vachabudirira kupedza basa ravo mitambo iyi isati yatanga. Hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden inoti iri kuendera mberi nebasa rayo rekuva nemutemo unoisa mari parutivi yekubatsira vanhu vemuAmerica munguva dzekuomerwa. Izvi zvinotevera mashoko enhengo yeDemocratic Party vaJoe Manchin ekuti havasi kuzovhotera mutemo weBuild Back Better Act uyo une chinangwa chekuisa mari inosvika matrilioni maviri yemuAmerica parutivi yekubatsira vanhu munguva dzekuomerwa. Mutauriri weWhite House amai Jen Psaki vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende yavaBiden ichashanda zvakasimba navaManchin pamwe nedzimwe nhengo dzeDemocratic Party kuitira kuti chinangwa chavo chizadziswe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dzinoti mari inosvika mamiriyoni makumi matatu ekuAmerica yakaiswa parutivi kubatsira vemabhizimisi vanotengesa zvinhu kunze kwenyika negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ishoma pachitariswa zviri kudiwa. Sachigaro werimwe sangano remabhizimisi reAfrica CEO Roundtable vaOzi Obina vanoti zvinoratidza kuti vaNcube vanenge vakangoita zanondega panyaya iyi.
Chokwadi chiripo ndechekuti hurumende haina kukwanisa kuita yandingati tsvagurudzo yekunyatsoona chaizvo chaizvo kuti zviri kunyanya kudiwa nemakambani anogadzira nekutengesa zvinhu muZimbabwe zvakakura zvakadini, kunyanya nyanya tichitarisa zvinhu zvakaita semichina yamazuvano, zvinhu zvakaita sezvigadzirwa zvinotengeseka muno nekunze zvemhando yepamusoro, zvinhu zvakaita sekuti izvo hunyanzvi rudzii hwatinoda hwemazuva ano hunokwanisa kushanda munyika dzose dzose. Tinozviziva kuti hurumende ine chinangwa chekuti nyika inoenge yasimukira kuenda paupper middle income mugore ra2030. Tichitarisa maringe nehwaro hwenational development strategy 1. Saka changa chiri chishuo chedu kuti izvo kana vatarisa zvakadaro nehwaro hwagara huripo kwemakore gumi neanoraudza akapfuura, chikamu chezvinhu zvinogadzirwa nemakambani chaifanira kunge chaiswawo pamwero wepamusoro pachirungu yatingati mapriorities. Saka taitarisira kuti hurumende ingadai yatisimudzei kana kuti yatidzikisei gejo munyaya yekudini yekuisa mari kana kubatsira makambani, nokuti gore rapfuura iranga rakaoma, ratiri kutopinda racho riri kutotarisa kuti rakaoma zvekupfuura zvakaita regore rapera. Tinogamuchira pfungwa dzehurumende, asi tinovakumbira zvakare kuti vadzokere vambonyatsoongororesa tinogona kubatsirana nawo kuti izvo muchipenga che 1 billion kana kuti 2 billion dollars yanga ichidiwa kuti izvo makambani ose muZimbabwe anga achikwanisa kutenga mishina yazvino zvino maringe nedonzvo rehurumende rekuti tikwanise kunge tichigadzira mabasa akawanda, tibvise nhamo munyika, uyezve titengese zvinhu kunze kwenyika kuti tiwane mari yekunze, zvinge zvichikwanisa kunge zvichibudirira mugore ratakatarisana naro iri.
Ko vemabhizimisi ava vangade mari yakawanda zvakadii? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Industry yedu yeZimbabwe, manufacturing sector kunyanya, yanga ichida $2 billion. Denda recovid risati ratirova. Zvino nekuti pane denda recovid rakavhiringidza mabhizinesi zvakanyanya, vakarasikirwa nemari yakawanda zvekuti havachina macash flow akasimba ekubatsira nyaya yecapacity utilization and recapitalization. Tiri kutarisira kuti mari yava kudiwa kuindustry $5 billion.
Asika hurumende ingawane pi mari yakawanda zvakadai iyo ichiti homwe yayo yakaboka? Vamugano vanopindura.
Tinoziva kuti hurumende yeZimbabwe haina mari ingasvika 5 billion. Asi tine mibvunzo yandinayo inini semuzvinafundo weeconomics kuti kana tine about $1 billion, toendesa 30 million US dollars ku industry, asi totora $80 million kubva pamari yakabva ku IMF, toti ndo yaye peri urban agricultural funding ichasupporta zvirongwa zvokurimwa mumaguta, tingati presidential input scheme yomaguta. Totora futi $100 million yotenga chibage kunze kwenyika. Isi tine maguta akanyanya. Gore rakapera takatenga chibage che $109 million kutori nenzara. Zvinoreva chinhu here izvozvo? Tichinyima industry mare. Ma analyst kuti kwai vamiramira. Zvinomeka sense izvozvo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti atsunya arwa.
But Marie yaka iswa especially kuma small to medium enterprise ari kuita zvemanufacturing, ari muindustrial sector, inobatsira zvakanyanya kuwandudza mashandiro avo. Nekuti makaona mazhinjima SMEs, in terms of even my capital requirements, awo haana kunyanya kukwira kukura tichienzanisa nema big manufacturing companies. Saka ndiri kufarira donzvo kana kuti trust yehurumende kuisa mari kusupporta especially my small to medium enterprises ari mu manufacturing sector, ari mu industrial sector, nekuti vane potential yekucreata mabasa akatowanda uye vachishandisa capital inenge isina kunyanya kukura. Saka I think zvakakosha. But all zvakare normal harisi basa rehurumende kuti ringe richipa industry capital kana kuti mari yekushandisa. Tazvinje inenge riri basa remabhanga, ma development finance institutions, even ma commercial banks. Saka zvaitwa nehurumende zvakakosha. As of course tikanya kukosha ndechekuti environment, macro environment irambe ichiwandudzika ichiimprovika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatendawo kuti mari ishoma, asi vakati inogona kubatsira ikashandiswa zvakanaka.
Mari ishoma iyoyo ine painobatsira zvikuru ikakwanisa kushanda nemazvo pakugadzira zviunzwa zvinounza mari yakawanda, uyewo zvinobata vemakambani akawanda mukati meupfumi hwenyika yeZimbabwe. Kuti maindustry emuno muZimbabwe awane mari yakawanda kubva kune vemabhanga vemuno nevekunze, chinodiwa ndechekuti hurumende igadzirise urongwa hwemari inoshanda mukati menyika, uye uyoisa mutemo kuti mari yakweretwa iri dhora rekuAmerica inodzoka iri dhora rekuAmerica. Nekugadzirisa zvimwe zvakaita sekufambiswa kwemari kubuda muno kuenda kunze kubhadhara zvikwereti zvinenge zvatorwa nenyika. Izvi zvinobvisa musengwa kuhurumende pakupa vemabhizimusi vakazvimirira vega mari.
Vanoongorora nezvenyaya dzezveupfumi vanoti kudzoka zvine mutsindo kwaita chirwere cheCOVID-19 kuchapawo kuti vemaindustry munyika nekunze vabva varamba vachinetsekana zvakanyanya mukumutsiridza upfumi. Vachiparura bhajeti ravo regore rinouya, muzvinafundo Ncube vakatogara vayambira kuti upfumi uchawedzera kana kuti kudzikira zvakanyanya, zvichienderana nekuti chirwere cheCOVID-19 chinenge chichipararira sei. Sangano reFIFA raudza Sports and Recreation Commission kana kuti SRC kuti idzore bhodhi reZifa rayakadzinga kutadza kwayo kuita izvi yotorerwa matano makukutu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FIFA inoti bhodhi reZifa iri rakadzingwa nemhosva dzekunenedzerwa. FIFA yapa SRC kusvika musi wa 3 ndira kuti idzore vaFelton Kamambo nevamwe vavo pabasa kana kuti vanotora matano akasimba. Mutsamba yanyorwa nhasi, FIFA inoti hapana rimwe sangano pasi rino rinotenderwa kubvisa komiti inotungamira nhabvu munyika nekuisa imwe kunze kwayo. Inoti yaive yawirirana kuti SRC nebhodhi ravakamambo vashande vese kugadzirisa ramangwana renhabvu, asi sachigaro SRC vaGerald Mloswa vakabuda muhurukuru idzi vasingade kushanda nezifa. Vamlochwa havana kubatika kuti tinzwe kuti sei vakabuda muhurukuru idzi, uyezve kuti SRC yave kutora matanho api netsamba yabva kuFIFA. FIFA inoti mitemo yayo iri pachena kuti haitenderi wechitatu kupindira mukurarama kwerimwe rebazi rayo. Yati iyo SRC yakakanganisa izvo zvinoita kuti Zimbabwe idzingwe makundano nedzimwe nyika. Izvi zvinosanganisira makundano e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kutanga musi wa9 ndira kusvika musi wa6 kukadzi kuCameroon. Mongorori wemutambo wenhabvu vaEdichivero vanoti veZifa neSRC vanofarira kugara vese pasi vagadzirise nyaya yavo nyika isati yarasikirwa nemukana wayakatarisana nayo. Asi gadziro yeAFCON yasimuka nhasi apo varairidzi vemaWarriors vadoma vatambi 30 apo pachabuda vatambi 23 vachaenda kumafainari. Chikwata ichi chiri kutungamirwa naKnowledge Musona, oyo ari kuenda kumafainari AFCON 3 akateverana ari captain. Musona ari kubatana naTino Kadewere weLyon kuFrance, Jordan Zemura weBournemouth naAdmiral Muswe weLuton kuEngland, Teenage Hadebe weHouston Dynamo kuAmerica naPrince Dube weAzam kuTanzania pavatambi veZimbabwe vane mukurumbira. Asi chikwata ichi chakazara vatambi vanotambira zvikwata zvemuno kusanganisira Peter Mduwa, God Knows Murwira, Bill Antonio, Kelvin Madzongwe, Petros Mari, Tapiwa Spanda, Shepard Mfanga naPanashe Mutimbanyoka. Vamwe vakaita saGerald Takwara, Onismo Basera, Takudzwa Chimwemwe, Kuda Mahachi, Bruce Kwangwa, Neva Tigere, Tabanika Musoko, Temptation Chiunga na Ishmael Wadi vari kubva kuzvikwata zveSouth Africa, Tanzania neZambia. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno vari kupinda mukamba mangwana, asi manager weMaWarriors vaWellington Mpandare vanoti chikwata chese chichasangana svondo rinouya. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Gungano iro vamupandare vanoti harina kunyanya kuoma.
Hapana chatinganyanya kutya kuti tinopedzerana, tiri mazera mamwe chete.
Zimbabwe haisati yambodarika nharaunda yekutanga kubvira muna 1980 apo yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika. Asi hazvisi pachena kuti Zimbabwe ichabudirira here kuenda kuAFCON 2021 zvichitevera kubuda kwegakava riripo pakati peFIFA neSRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino Zimbabwe yakatarisana nemhando itsva yeCovid-19 yeOmicron. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Zimbabwe iri kuita ongororo yekutsvaga nhomba yekudzivirira COVID-19 inoenderana nevanhu vemunyika. Mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa voyambira nhengo dzebato ravo kuti dzitevedzere mitemo yebato pakuita sarudzo dzematunhu. Meya weHarare vakambomiswa basa nehurumende vaJacob Mafume voshushikana nezviri kuitwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.